manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tikitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gumi guru 3 2020. Makateerera kustudio 7 nezvenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 7,858. Vakafana bata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozane Kupe vave nhengo yeNational Assembly zviri pamutemo. Asi MDC Alliance inoti haisi kushamisika kuti Muzvare Tokozane Kupe vava muNational Assembly nekuti vari kushanda neZANU-PF. Asi ZANU-PF inoti MDC Alliance inongochema semwana mudiki nguva dzose. Mumiriri weZengeza West muNational Assembly vaJob Sikala vanoshanyira Tawanda Mcheiwa uyo anoti akatochwa zvakaipisisa paakapambwa muna Chikunguru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 7,858 zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu vasere nezuro wakare. Vanhu vatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika uye vaviri vakadzoka kumusha vachibva kuSouth Africa. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevasere. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. John Hopkins University inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi matatu nemana nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezviviri kana kuti vadarika 34,892,000. Vanhu vafa nechirwere ichi vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru makumi matatu nezvina kana kuti vadarika 1,034,000. America ndiyo iri pamberi ine vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvishanu kana kuti 7,555,000 vabatwa nechirwere ichi avo vanosanganisira mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemudzimai wavo. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvitatu kana kuti 213,000. Vakafano bata chigaro chemutungamiri weMDC Muzvare Tokozane Kupe vava nhengo yeNational Assembly zvichitevera kuburitswa kwakaitwa gwaro rehurumende rinozivisa zvinhu zviri pamutemo. Vanoziva zviri kuitika vanoti Muzvare Kupe vari kutarisirwa kudomwa semutungamiri wemapato anopikisa muparamende kana kuti opposition leader of the house. Basa rakanga riri raMuzvare Tabitha Kumalo veMDC Alliance avo vakadzingwa mudare iri neMDCT. Studio 7 yatadza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tazobata sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi kuti tinzwe zviri kuitika mubato ravo.
Madam Kupe vana vaiwe ex-president weMDCT ava nhengo yeNational Assembly zvichiburikidza nekugadzira kwakaita mazita avo nezuro vachitora nzvimbo dzaavo mamembers veparliament vakaita recall nova izvo zvinoratidza kuti in parliament and is a leader of the opposition. Zakanaka kuti vange vari padhuze or vachiziva zvinoitika muparliament nekuti kuti vachingamire zvinhu zvine ungwaru and zvine kuzira mukati vanofanira kuti varimo mukati imomo muparliament imomo kuitira kuti vape direction on issues vanenge zvichidebatwa or kuguida party policy on how we should be able to debate maissues anoafecta vanhu Zimbabwe. Zvinhu zvakanaka zvikuru akati amboipa ipapo. Ndinofunga kuti ivo vana veZimbabwe hatikuti hatikuti zvinovanetsa kana kuna South Africa novana vatungamiri vemaopposition political parties vese varimo muparliament.
Tiri kunzwa kuti izvo kupinda kwaita Muzvare Kupe muNational Assembly chinangwa chenyu imimi ndechekuti vabva vatodomwa zviri pamutemo semutungamiri webato rinopikisa ari muparamende zviri pamutemo. Ichokwadi here?
Aiwazve. Zvinhu zvisingashamisi izvozvo nekuti iko zvino tanga tina Muzvare Tabitha Khumalo ndo vanga vari leader of the house chienderana nemutemo urimo iko zvino atimunoziva kuti kuzanupiefu kuna comrade kuna honorable Yangi Ziyani ndo leader of the house vakamirirawo zanupiefu kati varivo leader of the house saka kune tunzvimbo zvakare tiriko kuopposition ta leader of the house zvakare kuopposition and atakabatwa nawo Muzvare Tabitha Khumalo zvinhu zvatizvitsva senate leader of the house is listed now from zanupiefu ndi honorable Monica Mtsangwa and leader of the house ku MDC ndi Senator Muduri saka madam Kupe vanokwalifa kunge vari leader of the house ku National Assembly because ndo the most senior person watina ikoko saka kana nzvimbo iyoyo yangodikleva vakan vanogona kuita leader of the house akasvika ipapo
imi muri kutaura kuti izvo muri kutevedzera pfungwa negwara rakasiyiwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai kune vamwe venyu vari kukupikisai vari kuti izvo kana muri pachokwadi chekuremekedza vatsvangirai vari kuti izvo vatsvangirai havana kuda kupinda muparamende sezvaitwa namuzvare Kupe izvi imi munoti kudii nazvo
hazvina kunge zvakaipa kuti vatsvangirai vaite zvavanga vaita somutungamiri ndovanganga vari mavalues avo ndokufunga kwavaiita handioni zvacho zvakaipa zvakare nekuti munhu aiva nemaonero ake and anga asinga kwanisi kuti azviakire aite kubvisa kukubvisa munhu kuti vapinde nekuti vakanga vari munhu akamira sapresident weparty yeMDC panguva iyoyo saka zvanga zvingaiti kuti kana vambomira saparty president vozouya zvakare vopinda muparamende zvakasiyana zvakaitika pana madam Kupe zvekuti whatever she stood for MDC president here faction here zvakanalifaiwa necourt saka that was nullified
patove nemashoko ari kufamba vakomichi ari kuti izvo kupinda kwaita Muzvare Kupe muNational Assembly tara yatoiswa mumugwagwa wakananga kuhurumende yemushandira pamwe nezanupf munoti kudii nazvo
aiwa awo mashoko anongotaurwa vana vezimbabwe varwadziwa nenhamo and vanokugara vachitondera nokurangarira nguva yatsvangirai vakapinda kuhurumende yemushandira pamwe and vanoshuva kuti izvozvo deo zvaitika kushuva kwevana vezimbabwe reni hapana zvarongwa hapana zvati zvaitwa hapana zvatete zvatambotaziva isu vatungamiriri vacho asi tizvatinoona zviripo zvekuti mukafamba pagiraundi vanhu vakawanda vari muzimbabwe vari kushuva nguva iyo yatanga ina vatsvangirai vari muhurumende yomubatanidzwa
sachigaro vemdct vamorgan komichi vachitaura vari parunhare vari muharare sezvo tichitema tisina kwatinorerekera tabata mutevedzeri womutauriri wemdc alliance vakilford shachwayo kuti tinzwewo pamire bato ravo
izvi zvapa chiemo chatagara tichitaura kuti vanhu vari kudzinga mamps nemacounselors edu emdc alliance parliament nocouncil izanupf zanupf iri kureplaca macounselors edu nemamps edu nemazanupf again saka uku kuita kuvanhu vakadyiwa election munoziva vamunangagwa vakazvambaradzwa napresident Chamisa paelection yapfuura mai Kupe haatitaure vakazvambaradzwa asi izvi zvaakuitika ndo inene election test vaakutoba maelections kuriga maelections evanhu nekuti vanhu vanenge vakasarudza munhu wakasarudza saka izviri kutibudisira pachena kuti zvese zvikubitika kudzimba kwa MPs kubiwa kwa party yevanhu ma biribodi ese arikuitika arikona na Dagi nana Kupe zvese zvikubitika ne Zanu PF
ko imi sebato pane matanha muri kutora here ikoona kuti izvo machengeteza zvinzvimbo zvenyu zvemuparamende
awa izvi hazvidi kuudzwa kana kuti munhu ataura kuti handina kubatana nesanu zviri pachena nekuti kuita ndokunooneka kutaura kungotaura kungoomoka kwanenge vachingoita asi zviito zvavo zvinoratidza pachena kuti vanhu vezanu PF vanhu varikuda kuparadza nyika vanhu varikuda kuparadza demokrasi munyika yedu yezimbabwe mutongi wejekerere wakarwirwa kuhondo one man one vote yakarwirwa kuhondo yese yakuparadzwa nenyaya yekukara kukara masimba kukara marizozi zenyika umbimbindoga wezanu PF nanamwondora ndo waita kuti tisvike patiri pano saka ishu iri kuitika haisi nyaya yekuti mwondora wati zvakati nekuti zvaanoita ndo zviri kuoneka pachena kuti mwondora ndowezanu PF Kupe ndowezanu PF Komichi veshe ndivezanu PF vari kushandira zanu PF kuparadza nyika apa zanu PF inozikanwa nyika yese pasi rose kuti ndo dambudziko muzimbabwe inonzi crisis pachirungu ndo dambudziko hombe rine vana vazimbabwe zanu PF kuvapo kwayo ndo kuvepo kwedambudziko ratinaro muno muzimbabwe
kune vamwe vari kuti izvo MDC Alliance iri kuzviona kuti izvo iri kutorerwa masimba neMDCT kosei iri kuramba ine nhengo dziri muparamende mangodi kungobuda mubvunzo uri kubvunzwa nevanhu
vanhu vasatya tiri kuronga pasi grounda zvinhu hatimanyi haumanyiriri hukwangabati munyu regai muone ane makaona timu yedu iyi dingindira regore rino re 21 years takati mobilizing and fighting for a people's government kuronga nekurwa kuti zimbabwe iwane hurumende yevanhu ndo zvatiri kuita takakosha zvese zvana Kupe vese vaya havana kana basa vaya chine basa inyaya yeutongi wejikerere chine basa ugare hwakanaka hwevanhu takakosha kuti vanhu vagare zvakanaka muzimbabwe ndo zvatiri kutarisa isu ndo kwatiri kuenda ende ndo zvatichaasiva izvozvo
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Satiwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare tabatawo sachigaro vezanu PF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira kuti tinzwewo pamire bato ravo
sezanu PF isizo takagara tazvitaura kare kuti kazhinji zvinotika ndechokuti kana mwana afoira chikoro anobhema kuti ndakafoiriswa nokuti vamwe vedu vari kufoira kana kuti ndiri kufoira nokuti ticha vacho vanondienda kana kuti chakatika saka izvozvo zvinhu zviri very common kuMDC Alliance hakingi MDC Alliance tiri kuona problem yaende yekuti pane machild and blaming behaviors akuita kuti every failure yavo vanoblama somebody else havatori responsibility yekukonewa kwavo kana vakaenda kumakoti vakahwina vanocelebrata vakaenda kukoti vakaruza vanoti koti yadi yapindikwa nezanu PF kana zvazvo kupolitika kwapati yavo yeMDC kuti kusvikana kwavaita neMDCT vanoblema zanu PF but ini tichitambisa maitiro ati ari kuitika zvinhu ikoko kuti iye janisa wacho akatora chinzvimbo chekuita mukuru weMDC akachitora sei
imi sebato rezanu PF muri kungarambe here zvechokwadi kuti izvo hamusi kudyidzana neMDCT
aiwa isizvo zviri kuitikana zvokuti kudyidzana kusikita neMDCT vachoto ndekwa kuti president pavakaanza maelection a2018 president vakati maparticipants ese akaparticipata pamaelection handiti kam weaitironge inonzi Poland todiscussa politics dinomnyika nokuna tingashanda setichindirambei isu nokudyidzana kukoga kwaita neMDCT not only MDCT yega chete nemamwe mapolitical leaders akauya anouya aparticipata kupoland but apart from that hatina zvatinoziva zvatopindira panyaya yezvikuitika kuMDC they are doing what they are doing using the rule of law and when they go to court sometimes they win sometimes they lose and we have no interruption as MDCT we don't interrupt any affairs of MDCT
pane mashoko ari kubuda vacharumbira ekuti izvo zvose zviri kuitika izvi zviri kunanga kutora gwara kana kugadzira hwaro hwekuti pave neshandira pamwe pakati pehurumende yezanu PF neMDCT munoti kudini mashoko iwayo
MDCT is an opposition political party zanu PF is a ruling party iri kulidzwa nacongregation nangaa isu se zanu PF tisiri government hatina kudyidzana kwatinoraa kuita neany political party in any one opposite political party. But to be honest with you, no one is going to Kana Moon, and as you have Poland, all of us, ours are not being project, Nana Jamisa. But if you look at the way, not you, we have Poland, Bajo. And if, while you have Poland, they touch one of the, my problem, the things are on the app, it's not going to always go to this country, you can't get out of the way, President West Babu, and you went to 3 years in Ogutini, in the long run, Dream Kuru. No problem, so we have my allegations of this, I'm being very involved. Some of you, if you don't shut down the MGCT, I don't shut down this. You are a caramba. Saka is Zanapia, but you can get around with your caramba. Karachida, the door is open. We are Tikalipa sit out in Karachida. She do could be said, we Tikalipa Sennik.
Such a girl over Zanapia, Mudunure, North America Province, Varegis Charumbira, Vachtaura, Variparunare, Varikukana. Mumiriri wezengeza West Mdarere National Assembly va Job Sikala. Vashanyira Tawanda Mcheiwa, uyo anoti akatochwa ari mumaoko ehurumende, mushure mekupambwa kwaakaitwa musi wa 30 Chikunguru gore rino. Asi hurumende iri kuramba kuti ine chekuita nekupambwa kwaMcheiwa, uyo anewe muzukuru wemupepeti weZim Lives, Mududusi Matutu. Vasikala avo vanewe zvakare mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance. Vanoti ivo nemhuri yavo vaenda nhasi kuBulawayo kunoona Mcheiwa izvo vati vacharamba vachiita kuvanhu vose vavati vari kushungurudzwa nehurumende.
Ndakabuda mugere ndisinganasi kunzwa zvakanaka. Saka ndanga ndichimbouya ndichiongororwa namadhokuta kumba vachindipa kuti ndikurumidze kuti ndidzokere pautano hwananga ndiri. Saka iko zvino zvinenge zvavanane zvikuru. Saka chiripo ndicho kuti ndotenda kuti pandichazoenda kunotorwa matest nokuona kuti mukati meurawa makamira sei ndopandichazova nechimbo chikunazvo kuziva kuti utano hwangu hwakamira sei chaizvo.
Vasikala, tanzwa kuti izvo maenda kuBulawayo kunoona Mcheiwa nasekuru vake Mududusi Matutu, chii chakupai kuti muende ikoko kunovaona?
Kunyange kuti kana vanhu muri vakashungurudzwa mose panguva yandakaoma yokutarisa 31 July unonzwawo munhu zvomunhu kuti vamwe vangu ava vakatora vakashungurudzwa vakatambudzwa vakapinda mutsaona yakakura kudaro iori mukati metirongo zvakanaka kuti undonzwa nokuonawo kuti vari sei sezvo zvakaitika kuna Tawanda Mcheiwa hazvingabvumidzi kuti zvinge zvichiitika mukati menyika. Ini mukoma Rei munonatso kuziva kuti nyaya yetocha neabduction yakamira sei sezvo murivo mumwe wevanhu vakashungurudzwa zvikuru kwazvo mukava victims of torture nerezhimu iyi munoziva kuti zvinorwadza sei. Saka nokurwadzikana hatamuka semhuri yangu navadzimai tikati handei tinochemawo navava vakuti kuona kuti vari kurarama zvakaita sei uye chii chaizvo chaizvo chakanatsokuitika kuti tinatsokupiwa nhoroondo izere yezvakaitika kwavari.
Pamaenda muchinovashanyira mukana vaona, ivo vatambira sei kushanyira kwamavaitira uku?
Vakashamadzwa nazvo zvikuru uye vapinhwa nomufaro mukuru zvokuti havanga vasina kana kumbozvitarisira kana. Saka chaita chimwe chinhu chokuti tavasunudzira mweya wavo zvikuru kuti zvirokwazvo kunyange takarwa netambudziko iri kune vamwewo vatungamiriri muzimbabwe vanoteuka netambudziko ratakawirwa naro semhuri. Saka vasara zvikuru zvokuti pakazooneka takusumuka navadzimai vavo vanga vasingatodi kuti tumuke tionekane navo asi kuti tirambe takagara navo tichingorondedzerwa nokunzwa kuona kuti zvakamira sei. Saka tazosvika hedu pakuonekana zvakanaka asi vanga vasina chatodi kuti ndikwanise ndidzokere kuHarare asi vanga vachitoti ha ngatiswerei tese sezvo mweya yedu tichitaridza kuti tasununguka nokushanyira kwamatita nemhuri yenyu vasikala.
Zvichiteera kubuda kwamakaita mujeri vasikara, muchange muchiita mumiriri wezengeza West Mudarere National Assembly uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala, vachitaura vari murwendo rwekudzokera kumba kwavo vachibva kunoona Tawanda Mcheiwa kuBulawayo. Vagari wekwatsomba mudunhu reManicaland vari kuchema-chema zvikuru kuti minzvimbo yavo hamuna nzvimbo dzekutengesera zvinhu zvavo uye migwagwa yavo haina kunaka. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vagari venharaunda iyi vanotipa musikapo vanotengesera zvinhu zvavo hapana kuvakwa izvo zvinoita kuti vanaiwe nemvura kana kupiswa nezuva apo vanenge vachitengesa zvinhu zvavo. Mukuru wewatsomba business community Vatenda Idekete vanotipa nzvimbo inotengesera veruzhinji panofanirwa kuvakwa zvakanaka kuitira kuti vanhu vasatengesera zvinhu zvavo pamene.
Isisu tanga tichingoti chatinesa tinoenda kucouncil, council ichiuya pano tichigara. Zvino kugara kwataingoita all along kuona kuti takati rongwesa zvichemo zvekuti tikudawo shelter pano tibatsire iwe kuti venda zedu arege kunaiwa nemvura, vavenda zedu aregere kutengesera zvinhu zvavo pane mhepo. Asi still kanzo yakatipa DCA apa isiri association tiri kugara misangano tichiramba tichiwa pressurizer, please tine issue yedu iyo yei. Asi still kusvika pazuva ranhasi
Dekete vanoti rimwe redambudziko ravanaro nderekuti havana kliniki iri pedyo.
Tine dambudziko ndofunga mambo zvizwa earlier vanhu varipa vatsomba panapa hatina kliniki mambo right zvatisina kliniki takagara pasi sevatsomba business association tikasa chichemo chedu. Chichemo chedu icho cheicho handisi kuziya kusvika iye zvinezvi kuti vakazvitambira nezvechokwadi here, nokuti vakatipa stand number 667 iri pamhiriambo yavakazoti ndo pachavakirwa clinic. Asi kusvika izvozvi hatina kara runyerekupe rwekuti kliniki ichavakwa riini.
Sachigaro wevagari vemuwatsomba growth point amai tambudzai vhiki kangu vanoti vanoshuvira kuti nzvimbo iyi iwanirwe magetsi ekunze kana kuti matower lights kuitira kuti vanhu vasabirwe zvinhu zvavo usiku.
Kumbira chichemo zvachikumbira muno kuti achida matower lights at least vakatifura tower light pasenda netower light kusero vanhu vari kurobwa 6 o'clock kana kangu tarima chete vanhu vakutorobwa. Saka ndeimwe challenge tisangana nayo kuno kuno kuti tine dzimba dzedu dzatakavaka tine mvura dzemukati tine matoilets emukati toshandisa futi mvura mukati but at times mvura yedu inoenda mapipes edu mamwacho aorera tinogona kupedza iweek tisina mvura.
Mumwe wevanotengesera pamusika wepower tsomba ambuya Lucia Chavatama vanoti dai vakavakirwa pekutengesera nekanzuro yavo.
Tirisa kuti mashedz edu emusika tikwadawo apa paitwe mashedz edu emusika toonawo kutengesa kwakuine wanhu kunotipa mari kutozoita kuti vana vedu vaonewo kuchikoro, vana vedu vaonewo kudya, nesuaberi kwacho tionekewo tiri wanhu pano.
Vadekete vanoti vakasvitsa zvichemo zvavo kukanzuro yavo asi hapana rubatsiro rwavati vawana. Mumiriri wenzvimbo iyi muNational Assembly iyo iri pasi pemutasa sendro wavatrevhor Sarowaka vanoti vakasvitsawo zvichemo izvi kumukuru wekanzuro vaGeorge Bandure asi havasati vapiwa mhinduro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravabandure pamusoro pezvichemo izvi sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Kudzamara vagari vavakirwa nzvimbo dzekutengesera zvinhu zvavo, vanhu vakaita sambuya Chavatama nevamwe vavo vachagara vachinaiwa nemvura pamwe nekupiswa nezuva vari pamusika usina kuvakiridzwa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndine Lloyd Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dzakawanda vari kutumira mashoko kumutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nemudzimai wavo amai Melania Trump vachivashuvira kuti vapore nekukurumidza. Chitevera mashoko akaitwa paTwitter navaTrump nezuro vachizivisa pasi rose kuti vainge vabatwa nechirwere cheCOVID-19. VaTrump vari kurapwa vari kuWalter Reed, chipatara chemauto yemuAmerica. Vatungamiri venyika vatumira mashoko vanosanganisira mutungamiri weGermany amai Angela Merkel, mutungamiri weMexico vaAndres Manuel Lopez Obrador, mutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamwe nemutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa. Zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliath, pamusoro pekukwira kana uwandu wenyaya dzevanhu vari kukwira motokari dzakazvimirira kana michovha yakazvimirira vachipedzisera vabirwa vagoliati vari kuti sesangano vagara vanokurudzira veruzhinji kuti vashandise mabhazi nedzimotokari zvinozivikanwa kuti zvakanyoreswa kutakura veruzhinji kana kukwira motokari dzakazvimirira anganzi maprivate dzevanhu vavanoziva kwete kuti unongoti wakamirira bhazi mumugwagwa motokari youya yekumirira pamberi pako wokwira wopinda wopedzisira wabirwa zvinhu zvaunenge uinazvo zvinokosha ndo nyaya yatiroda kuti kurukure tinzwe mashoko ane sangano irori ekuyeuchidza veruzhinji kuti vafambe nemabhazi nedzimotokari zvinozivikanwa kwete kukwira michovha yakazvimirira vagoliati tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu titsanangurirei zvamakatakura nhasi pamusoro pechenjedzo yamuri kupa vana vezimbabwe
tiri kuramba tichingotambira mashoko ekubirwa kwevanhu nekurwiswa nevanhu nematsotsi apo pavanenge vachibva nekuenda kumabasa nguva zhinji nechikonzero chekunetsa kwezvifambiso munzvimbo dzakasiyana siyana zvokungokurudzira vafambi vanenge vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kumabasa nekumwe kwakadaro kuti vasashatise michovha yavasingazivi kuti ngeyanani zvine njodzi zvikuru nyaya yekukwira maprivhiti
saka zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe senzira yekuchengetedza vanhu mukufamba imomo
zvingokurudzira kuti vanhu ngavakwire mota dzavanoziva kuti vange vachienda kwavanenge vachida kuenda nguva dzese tichikuramba tichingotambira mashoko kuti kwakati munhu akazokwira purivhati akazotorerwa mari yake akazorwiswa akakandwa panze mota ichifamba dzimwe nguva vamwe kana vashaya michovha kana kuti mabhazi vanofamba netsoka zvinozoita kuti varundwe futi nematsotsi vobva vabirwa zvese zvavanenge vainazvo saka tichikungokurudzira vanhu kuti vaite sarudzo yakanaka pavanenge vachikwira mabhazi nemichovha nekuti kungokwira chero motikari kazhinji dzine njodzi zvikuru kuti munhu unogona kusangana netsaona kana nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti urasikirwe neupenyu kana kutorerwa mudziyo nekosha ikafanana nemari malaptop nemafoni anodhura
takanzwawo muchinyunyuta pamusoro pevemabhazi kuti havasi kutevera nzvimbo dzavanofanira kunge vachimira kana misika yavanofanira kunge vachimirira zvaakuita kuti veruzhinji vaende panjodzi zvii zvamungataurirawo vemabhazi
chikumbiro chedu kuvaridzi vemabhazi ndechekuti ngavashandisewo mabhazi terminals anotenderwa kwete kungotakurira vanhu mahighway kana vasvikawo mumadhorobheni mune kwakarongekawo ngavaendewo kumabhazi terminals ikoko vongonotakura vanhu nguva zhinji ivo zvokurudziro vemapurisa kuti vange vachiitawo basa ravo pamugwagwa ipapo kana kuti munzvimbo dzinotenderwa vachidzidzisa vanhu vanovatorerawo basa panyaya dzekutakurwa kwevanhu isusu chatinoda kutakurwa kwakarongeka nekufamba nenguva nguva zhinji uyezve tinongokurudzira vafambi kuti ngavakwire motikari dzinotenderwa kuti vange vachivatakura zvinoita kuti kana vazokuvara kana kuti vazosangana nenjodzi vakwanise kuzenge vachiripwa nemakambani einsurance kana mabhazi aine yanoti passenger insurance cover
aiwa tinotenda zvikuru vagoliati nekuwana nguva yekungodzidzisa vana vezimbabwe pamusoro pekunge vachifamba zvakachengetedzeka manga makateerera kumutungamiri wesangano repassenger association of zimbabwe kana kuti paz vatafadzwa george goliat muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voa news com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paww voashona com ini ndini Ray Choto ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA.